Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 26 chikunguru 2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti kushomeka kwemari yemunyika ndiko kuri kuita kuti zvinhu zviite sezvanaka.
Vanhu vari kuona dambudziko racho, saka zviri nyore kupinda mucommunity vanhu vachitaura nezvazvo, nekuti idambudziko riri kutoonekwa muno muZimbabwe kuti vechidiki vari kubata pamusi.
Sangano reWomen Action Group rinoti vabereki vari kuona kuti kubata pamuviri kuri kuitwa nevana vasati vabva zero idambudziko guru rinofanirwa kurwiswa zvakasimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mukuru webhanga reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangulya vanoti vanotarisira kuti kudonha kwedhora remunyika kurambe kuri pakati pechikamu chimwe chete kusvika pazvikamu zvitatu kubva muzana kusvika mukupera kwegore rino. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti kushomeka kwemari yemunyika ndiko kuri kuita kuti zvinhu zviite sezvakanaka.
Kukwirira kwaita mari yemuno tichienzanisa nemari yekuAmerica yatingati exchange rate, official exchange rate, appreciation yaitika iyi yaunza kakugadzikana mukukwira kwemitengo yezvinhu. Chekutangisisa chakakosha ndiri kuti tijekese kuti appreciation kukwira appreciation yeZimbabwe dollar yaikunyanya kukonzereswa nekushomekwa kwemari munyika yatingati liquidity situation iri tight. Mapayments hurumende aisikuita mapayments akawanda, isimama bulk payments anga achimboitwa kubhadhara makontractor. Saka taona a tightening yaitika muliquidity situation yaita kuti simba remari yemuno rikwirire, yatinoti pachirungu appreciation, tichienzanisa nemari yekuAmerica. Saka izvozvo zvaunza kwakugadzikana in terms of mitengo yezvinhu. Makaona mastatistics akaparurwa neveZimbabwe National Statistics Agency ari kutiudza iwo kuti makaona annual inflation yaderera kubva pa 175.8% muna Juni wegore rino wegorera muna Juni kusvika pa 101.3% muna July. Saka annual inflation rate yedu yaderera even though ichiri pamusoro muAfrica tichingori pa position yekutanga. Then makaona monthly inflation ndo yanyanya kuderera ichibva pa 74.5% muna June. Zvinezvi ya munegative titori mudeflation yapa minus 15.3%. Saka zvingoreva ndezvekuti on average tichikombeya mwedzi waJune nemwedzi waJuly, on average mitengo yezvinhu yakati derere neabout 15.3%. Asi chakakosha kuti tijekese ndechekuti even mitengo yakati dererei mitengo yacho yanga yagara iri pamusoro zvakanyanya. Saka hongu zvinounza a bit of relief kuma consumers, zvinounza a bit of relief even kuna vanoshanda, but mitengo yezvinhu zvizhinji ichingori pamusoro zvakanyanya, especially tichienzanisa nedzimwe nyika dzakatikomberedza, makaona mitengo yemafuta for example. Musadiki tingori pa number 2, tino Malawi ndo iri pamusoro, but Zimbabwe iri pa number 2. Even ma Africa, Malawi ndo iri pa number 1 in terms of fuel price tichiterwa neZimbabwe. Makaona mitengo even yezvinodyiwa, hongu tinogona weZimbabwe tatari kutaura kuti zvatiderere, but still ma price edo achiri pamusoro. Saka zvakakosha ndezvekuti tipfuurire mberi, hurumende ipfuurire mberi nekuisa mareforms anounza sustained price stability nesustainability.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Mapato anopikisa anosanganisa reCitizens College and for Change anoti hurumende iri kukundikana mukugadzirisa nyaya dzezveupfumi munyika. Sangano reWomen's Action Group kana WEG rinoti tsika dzechivanhu hadzitadzisi kuti vana baba vaudzwe pamusoro pekubetserwa kunogona kuitwa vanasikana vavo pamusoro penzira dzinogona kushandiswa nevasanasikana kuti vasaita nhumbu. Mutungamiri wesangano reWomen's Action Group, Amai Edna Masiwa, vanoti nyaya yokubata pamuviri kwevana vasati vabva zero neavo vasati vasvitsa makore ekuroorwa idambudziko guru munyika uye rinoda kubatana kwevanhu vose kuti ripedzwe. Vachiti vabereki vari kuona dambudziko iri, naizvozvo vanodawo nzira yokuripedza.
Ndofunga inyaya yekutaura kwamaita kuti inyaya iri kutozikana kuti pane dambudziko revana vadiki vari kuita pamuviri. Izvi zvinhu zvinofanira kuti zvigadziriswe, zviadreswe muno muZimbabwe. Nesu tiri kuona zvinhu zviri kukanganisika, vanhurume nevanhukadzi tese tirikufanira kutarisana nedambudziko iri. Uyezve vana vadiki vanofanira kudzidziswa, nekuti vamwe vari kumera vari kuita pamuviri vanga vasingambonyatsonzwisisa kuti pamuviri tiri kungoona takatarisa musikana wekucholocho anga asingatombozivi zvaiitika, anga asingatombozivi kuti aane pamuviri. Saka ndizvo zvimwe zvinhu zvatiri kuti ngatidzidzisanei mumacommunities kuti tigone kuchengetedza vana. Ndofunga basa rekuchengetedza vana rinofanira kuiswa kumacommunities kuti vana vasasangane nematambudziko iwawo. Asi takatarisa kune vana vati kurei, kune hurukuro dziri kuitwawo zvakare kuti tione kuti vana vakadai vanenge vakugona vakuda zvekuenda pabonde vari vadiki vakwanise kupiwa kana nzira dzekudzivirira pamuviri. Nekuti kuramba tichiti havasi kuita zvepabonde isu tichiziva kuti vari kuita zvepabonde, zvinoramba zvichingotipa dambudziko rekuti tinoona vana ivavo vachiita pamuviri.
Zvino Amai Masiwa, kana totarisa kunyaya yamambotaura yechivanhu, zvingava nyore here kuti vanhu vapinde mumaruva vachitaura navabereki vevana vevasikana kuti vape vana vevasikana mukana wokusabata pamuviri? Zvingaita nyore zvakadii?
Ndinofunga zviri nyore, nekuti vabereki vari kutoona dambudziko. Pane vabereki vanotokwanisa kuuya nevana vavo kuti mwana uyu aita dambudziko rakati, mwana deabatsirwa. Saka vanhu vari kuona dambudziko racho, saka zviri nyore kupinda mucommunity vanhu vachitaura nezvazvo, nekuti idambudziko riri kutoonekwa muno muZimbabwe kuti vechidiki vari kubata pamuviri. Tichine basa kuti tigone kuona kuti kodzero dzevanhukadzi nedzevanasikana dzazadzikiswa. SeWomen's Action Group nofunga patanga tiri kulaunch campaign yedu yekupemberera 40 years tavamba seorganization, tiri kungoti we are still marching on, tiri kuramba tichienderera mberi nebasa rekusumudzira kodzero dzemadzimai muzimbabwe.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reWomen's Action Group, amai Edna Masiwa, vari panhare kuHarare neStudio 7. VeRuzhinji vari kutambira nemaonero akasiyana siyana danho rehurumende rekupa chiremera cheugamba hwenyika kune vaive mukuru wekereke yeZimbabwe Assemblies of God Africa, kana kuti Zayoja, Archbishop Ezekiel Guti, avo vakashaya musi wa5 Chikunguru vave nemakore zana. VaGuti vakatanga kereke yavo mugore ra1960 ikakura nekupararira kunyika dzakawanda muAfrica nekunze. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata vanoongorora nyaya dzezvechitendero vekereke His Grace Ministries, Apostle Martin Matinenga, kuti tinzwewo maonero avo.
Ndinoti kumhuri yose yeZimbabwe, zvikuru sei mhuri yeZayoja nemhuri yeForward in Faith, tichema netariro nekurasikirwa kwataitwa nababa vedu Gamba panyaya dzezvokutenda. Baba Guti,
munhu waMwari, rwendo rwavakafamba panyika, mungaitiwo mazwi here ipapapo?
Kana takatarisa kurwendo rwafambwa nababa Guti, kana takatarisa kubata kwavakaita, tinotarisa nemoyo wekupemberera kufamba kwakanaka, kufamba kwekutenda, tisingachemi tingarasikirwe nemunhu panyama. Asi kana takatarisa rwendo rwavo, tine kutenda kwekuti vakarara vakamirira kudzoka kwaIshe Jesu Kristo. Naizvozvo tingakumburane tichibatana maoko nekuchemana semhuri yose yeZimbabwe. Asi mufaro wedu ndewekuti afira muna Ishe Jesu Kristu haana kuparara.
Sekereke, munotambiranawo sei nekuitwa kwababa Guti gamba renyika?
Tinofarawo zvikuru sei nezvaiitwa nemutungamiriri wenyika isusu sekereke, kuti vakatarisa baba Guti pane nhau dzokutenda, vaonawo vari munhu akakodzera kuti angaitwe gamba renyika zvichibva kurutivi rwezvekunamata. Nekuti tikatarisa rwendo rwavafamba makore angasvike kuma80, vari munhu akamira achikurudzira nokupupurira kunaka nekubwinya kwaMwari, mweya ichikohwewa, mhuri youmambo hwaMwari ichikura kuburikidza neruoko rwavo kana kuti kuburikidza neZayoja. Izvozvo tinofara zvakanyanya sei kuti kunyangwe nemutungamiriri wenyika azvionawo pamwe chete nemakurukota ake pavaisa musoro pamwe chete vakati ngave anokodzera kuitwa gamba.
Hazvisiwo here zvave kuswededza zvemweya zvechitendero kune zvematongerwo enyika?
Kubva kumakare kwose uku, ugamba hwenyika hwanga hwakasiyirwa kune avo vakarwa hondo. Asi mumazuva mashoma apfuura takaona zvichizaruka vanhu vanosanganisa vaimbi vakaita sababa Oliver Mutukudzi vachiitwa gamba renyika, vanhu vanofanana nana Soldier Love vachiitwa gamba renyika. Zvanga zvakarerekera kunhau dzekuimba, asi kana taakuonawo zvichitapukira kwatiri vekutenda kana kuti vatiri veumambo hwaMwari kana kuti kwatiri vezvezvitendero, tinofara nazvo zvakanyanyisa. Nekuti nyika iri kurangarira uye ichionawo kuti nhau yezvokunamata haisi nhau ingarasirwe kure. Saka kana vakuru vanotungamirira nyika vachizvionawo kuti mukuita basa irori kune vari gona, kune varamba vakamira pachokwadi, kune varamba vakatsungirira, izvozvo tinofara nazvo isu vemakereke. Nekuti tinobva tanzwa manyawi ekuti zviripo zvatiri kuita zviri kuonekwa, zvinogashirwa kunyangwe nenyika, zvinogashirwa kunyangwe nevakuru nevatungamiriri.
Avo vange vari Apostle Martin Matinenga vekereke His Grace Ministries, vari parunhare kuSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. newzimbabwe.com rinoti mutungamiri weTRC vaNelson Chamisa vavimbisa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vachava pachigaro chemutungamiri webato rinopikisa muparamende kana kuti leader of the opposition. Muzimlife.com sangano reUnited Nations Population Fund rinokurudzira hurumende kuti iwedzere mari yokutenga zvikwanisiro nemishonga yekuti vechidzimai vazvidzivirire kubva mukuita nhumbu, kwete kumirira kupiwa mishonga nemasangano akazvimirira. Newsday vanoti vasevhi akazvikuwere vanoti hurumende yeZANU-PF inofanirwa kusunungura vose vakasungirwa zvematongerwo enyika vachiti izvi ndizvo zvavachaita kana vakunda musarudzo. Newsday makare hurumende inoti haisi kufara nekushomeka kuri kuramba kuchiita vechidzimai vanokwikwidza musarudzo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Muteereri weStudio 7 nguva yesi ndinonzwa urombo nezviri kuitika mukati menyika yedu yeZimbabwe. Utungamiri huri munyika yedu une udzvinyiriri neumhondi umbavha. Hamino kuti vakasukuveri vakuda kuti ndinoda kukwikwidza kuti ndiite member of parliament president. Chatisingazivi pa37 yezi dzavakanga vari muparlamendi chii chavava kuzoda kutanga kugona iye zvino. Ngavarege kubata vanhu kumeso, tinovaziva maCentral. Ndiri mubhi wekumaCentral ini. Vanhu ngavarege kukotsira kumaCentral uko. MaCentral chamva, ngavarege kukotsira. Tichasara tichitaura tega kana hurumende iyoyo vatadza kuvhota. Ngazviregerwe zvaakasukuvere izvo. Ngatisiyanei nazvo, tinoda hurumende itsva pamberi naChamisa. Ndivo vatiri kutomirira kuti vatonge hurumende nyuwani, tione shanduko. Isu turi kuda shanduko chete.
Studio 7, muri sei? Muri mazviona kaZANU-PF kuti mapererwa manje. Hakufamba nevhotasi roo muchimanikidza vanhu kuti zita rako kana riri ipapa ndorichange rinobuda kubaloti? Haiwa, hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro. Asi zvomatsvagiro angaita zvitsigiro iwayo, vanhu havachakuti ingozvigamuchirai mutaramu mangaikwa kuti vanhu vakudawo mukomana. Takumboda munhu akaenda kuchikoro kuti atonge nyika, kwete munhu akaenda kuhondo. Ikonomi haibatirwe futi baba, inotoda chikoro chaicho chaicho, kwete kungofunga kuba zvinhu zvamunoita izvi.
Makadiko vashamarari yeStudio 7 sangisateereri. Ndaida kumbotaurawo panyaya yekuti pane vamwe vanoita zvematongerwo enyika kana vanopinda muzvikoro vachitora kana vana vechikoro. Isusu kuma1980s ikoko ndozvavaitoita. NdeveZANU vanoita kakatsika kakadaro zvokuti vanotora mwana wechikoro vachinomuitisa kuti vaende kumarari, tovharisa matakishopu, tovharisa mastoro. Ivavava ndeveZANU vanoita izvo, zvokuti kana vachitaura nyaya dzakadai so vabva vangonanga kuZANU. Hakuna opposition yakapusa, ingaitewo zvakapusa kudaro kuti vanovhiringidza matichazi nevana vechikoro. Ndomashoko angu chete.
Pastudio 7 vashamarare nevanoteerera nhetsenyuro yeStudio 7, masora sei henyu? Baba Abia, ndine chichemo kune vanhu vazhinji vanogara muSouth Africa kuti deno vakanyoreswa kuvhotaka vadziko kumusha vandovhota, nokuti upenyu hwatiri kurarama munomu makomana hwakaoma. Vamwe vari kubva muno zvazvirema nokuita mamwe mabasa avanga vasikazivi vanongomanikidzirwa kuti vaiti. Vamwe ari kukuvara, vamwe ari kufira pamabasa zvisina nebatsiro. Vanhu kumusha uku vanofanirwa kuti vadzokere vaende kundogadzirise nyika yavo. Tikagara tiri munomuka tiina madhaudhi okuvhota tichiti ha zvichazoonekwa makore anoteera, api acho ngatidzoke tindovhota hama dzinodiwa kunyanyanyanya vari muno muSouth Africa.
Vawande muri sei? Mukoro kwari seiko? Vawande sei basa? Vari seiko vose vashamarari vekastudio? Munokufarisai. Ndinangotaura pamusoro pavamavhaza. Hai vamavhaza, gadzirisaiwo mukuru wenyu chirare chakutaura. Hakusi kutaura kwomukuru, nokuti mukuru akataura chidero apa unotaura ari mukereke. Saka zvinoreva kuti kudini? tinotongoreva kuti muri kungokurudzira mhirizhonga nemashoko enyu. Tinomangomawa kuti mashoko emhirizhonga chero muchiti hamuiti. Hava wande tinongoti mukomana ngaapinde. Ndinoziva henyu hamuna divi ramakarerekera, asi mukabudisawo audio yangu inogarawo ndichitaura.
Misoro ivashamara nemose vateereri venhepfenyuro yeruzhinji. Zita, ndini mudiwa zvanaka, ndiri pano paMafikeng. Ndaida kutaura maringe navamuonzora. Vamuonzora ngavandotamba nevazukuru kumusha. Zvepolitikisi vazvikoniwa. Ndiri kuti kuna vamunangagwa, vamunangagwa matadza kutungamirira nyika. Ari kudiwa nenyika ndinero, ndiye anokwanisa kunyukura nyika yedu yeZimbabwe kubva mukanwa maMupere. Zvose zviri kuita vamunangagwa vari kutadza chaiko kutaura pamusangano uzere vanhu vanosvika kana kuti 50,000 vanenge vachitakurwa nemabhazi iwavo vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika vachitsvagwa kuti ngavaunganidzwe kuti vamunangagwa vanodiwa nevanhu. Vamunangagwa hakuna munhu akangwara ari kutiona upenyu huri kuzvipa nezviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe anovhotera bato reZANU-PF. Upenyu hwakaoma sezvizvi. Speech ikatorwa yavamunangagwa navaNelson Chamisa ari kuendesa nyika mberi anotoonekwa kuti uyu ane future ramangwana. Vamunangagwa vari kungotaura zvekurakasha, hapana. Haisi nguva yehondo ino. Tiri kuda kuti nyika yedu yeZimbabwe ive yakasununguka, ive ine mabasa, ive ine zvipatara zvinoshanda, zvikoro zvinoshanda, vashandi vachishanda vachiwana mihoro yavo yakakwana, kwete zvekungoporomisa zvisingabudi. Isi tiri kuti Nelson Chamisa ndiye chete anokwanisa kunyukura nyika yedu yeZimbabwe kubva mukana maMupere. Vamunangagwa hapana chavakwanisa kugadzirisa munyika kubva zvavabvuta masimba kubva kuna vaMugabe.
Hai, nini hangu ndinoda kungotaura pamaballot box, pamaballot papers. Hazvo maballot papers hazvina basa. Mukomana face yake takungoiziva, takungoiziva face yake, hatina bana basa nazvo. Chero mukataridzana gogo vanotongoti uyu ndichamisa uyu. Ndakatombofotokopa rimwe bepa zvangu ndichida kungotoratidzana gogo, vakandida kuona kuti vanogona here kumupoinda. Vakarova 100% vana gogo kumusha uku. Vakangoti uyu mukomana uyu ndiye chamisa uyu. Ndikati haasiye, vakati unonyepa, ndiye chamisa uyu, ndo wandichaisira zveshuwawo. Haangariye zveshuwa, handonaona anambuya vari kuona zvisingaiti. Mukomana anozikamwa, mukomana anozikamwa, tinohwina chete. Gore rino hazvigone, ZANU-PF choro ikada kubirira, ndopanomuka hondo. Isu takutozvipira kufa, because takafa kudhara. Takafa kudhara tiri kuno kunana Cape Town, tiri kutambudzwa kunoku, tichitukwa makwerekwere, tiri magweja kunoku. Tine nyika yedu ine upfumi huzere. Tiri kutambura, tiri kutambura zvakanyanya.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa news ngavaite zvokunyorera kunhamba idzodzo, kwete kutumira maaudio. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America yadzokera mukuva nhengo yeUnited Nations Cultural and Educational Organization, umo yakabudiswa nevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump makore mashanu apfuura. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakaremekedza nekurangarira mukomana wechitema Emmett Till naamai vake vachiti hurumende ichadzika midhuri mitatu munzvimbo dzakasiyana senzira yokurangarira Emmett Till, uyo akabvutwa nevarume vaviri vechichena vakamuponda zvakaipisisa vachimupomera mhosva yekuridzira muridzo kumusikana wechichena mugore ra1955 aine makore 14. Kupondwa kwaEmmett Till ndiko kwakakonzera kuti vechitema muAmerica varwire kodzero dzavo nesimba. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Russia iri kupomera America mhosva yekuedza kuvhiringa musangano weRussia Africa Summit, ichiti vatungamiri vazhinji vekuAfrica vari kukurudzirwa neAmerica kuti vasaenda kumusangano uyu. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vari kuita musangano wemazuva maviri nevatungamiri venyika dzemuAfrica uchatanga mangwana china 27 chikunguru kusvika chishanu 28 chikunguru. Mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakatosimuka kubva kuZimbabwe vakananga kuRussia kumusangano uyu. Nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vanoti Russia haisisina shamwari zhinji, naizvozvo inoda kuumbidzira usawira nenyika dzemuAfrica kuitirawo kuti dzigoibetsera zvikuru kumisangano yeUnited Nations.
I think Russia iri kutsvaga maallies apa. Iri kuona kuti zvinhu zviri kuoma kuUkraine. Hondo yavakatanga neUkraine yavaifunga kuti ichapera very fast iri kutovatambudza chaizvo. Saka pana pavari kutoona kuti zviri nani vatry kutsvaga maallies and maAfricans, because I think kuEurope hakusisina maallies that they can rely on. Vana China uko havasi kunyatsonzwika because vane marelationships nevana US nana UK. Saka naivo vari kuprotecta mainterests avo, so they can't give him full support kuti arwise Ukraine. Saka now he's turning to Africa kuti maAfrican leaders amupe support.
Iyo Africa ingabatsira Russia nenzira ipi?
Eventually maybe ungawana kuti akutoda even maybe nerubatsiro nemauto kuti auye kuzobatsira kuUkraine. So because ava vakomana veWagner ava hachavatembi because Prigozhin akamupandukira akada kuita mutiny kuRussia. Saka akutonidawo manew friends, manew allies, and I think kuAfrica uku kune magalibu leaders vanoita saiye zvedictatorship. Saka it's easy kuti aite se ataurisane navo anzwe. Plus pane nyaya yegrain, nyaya yefood isinsi akabuda muagreement yanga yakasainwa neUkraine yekuti achabvumira Ukraine kuti exporte grain yayo kusina maproblems. Takanzwa kuti akaikanzura. So now auda vapromisa kuti iye achavapa grain yacho kuitira kuti vamutsigire. Africa ka is poised kuti maeconomy zayo they are poised to be the fastest growing makore ari kuuya. Saka I think Russia plus takaona even kunoku Biden achidaidza maleaders atitauye kuwhite house paakaita yake last year America Africa Summit. I think Putin ada kuitawo the same kuti atry kuconvince maAfricans kuti amusupporte. Plus also Africa I think ine largest voting block kuUnited Nations, so if akakwanisa kuti avaconvince kuti vauye kusite kwake kana kuchivhoterwa maresolutions kuUnited Nations uku anogonawo kuti awane support kubva kwavari.
Avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reWomen Action Group rinoti vabereki vari kuona kuti kubata pamuviri kuri kuitwa nevana vasati vabva zero idambudziko guru rinofanirwa kurwiswa zvakasimba. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.